kotachi azoka futhi negamwe kaphatani
what is these and that no season cycle
asina kutangira ipapa usade kutamba one fire asina kutangira ipapo usade kutamba one fire asina kutangira ipapa usade kutamba one fire asina kutangira ipapo usade kutamba one fire
moto wa bakito you are bakito do kuchitira fire moto wa bakito you are bakito do kuchitira fire kuchitira kuchitira do kuchitira fire kuchitira kuchitira do kuchitira fire.